COVID ndaka tarisa kusaidi
kwedu vaimbi kana kuti kusaidi kwangu ndiri muno mu South Africa muno. Yes, it has affected me zvakanyanya. Ndaka tarisa panyaya yema events. Hakuchisina ma events aya kuti tinotoronga kutoti takutonoita event kwakati. And moreover, zvanga zvitombori nani pamazuva emuma level 2 aya taikwanisa kuita gathering yevanhu 50 vanhu 100. Asi pari zvino manje nelevel 4 yatave ino yemanje hazvichatokwanisiki kana nemagatherings acho hakuchistorina. Hatichakwanisi kanopefuma kana pamichato zvichienda zvakadaro. Hatichakwanisi asi chatinotomboita maonline live anobuda pamaindaneti aya emalive streaming aya. Ya, emazoom aya. Ndoandotombokwanisa kutomboita ingave kana function yeAnglican ndinowanzotoita ipapo. Pangave kana pamasocial media pedu chaipo pamafacebook apa ndopataukwanisa kutomboita malive performance ipapo tichiitira kuti vanhu vaone vanova ivo mafans edu anoti follower.
Hapanawo here rubatsiro rwamuri kuwana kubva kuhurumende kana kubva kune mamwe masangano anobatsirawo?
Pari zvino rubatsiro chairo chairo rwekukunda dambudziko rakaita sekuti hatisi kukwanisa kuperfoma pari zvino rubatsiro chairo rwekuti taruwana kubva kuna nhingi anoachitichi unobata chakati. Ndingangoti hazvo kunze kwe ini mudzimai wangu muimbi saka makatombopuwa anonzi marelief funds aya ndo wakatombopiwa akatombobatsira zvitombori nani akabatsira kunana last year uko ndo kwavakanyanya kubatsira zvinji pati pari zvino zvakambotimirei.
Saka muri kukwanisa sei kurarama munguva yakaoma kudai? Zvinhu zvamuri kuita
semuimbi zvandakazopedzisira ndazofungawo manje ndakabva ndaona kuti since kwandaiwanira mari kwakatomboti sungei pari zvino ndiri kutombotengesa huku ndirikutochengeta huku ndirikutotinototi iyo pachirungu vanoti chicken farming ndirikutochengeta huku kubva dziri diki ndichitotengesa zvichitofamba mari ichitoita sezvichitopinda mumba asi mazi zvayo hatizosii nekuda kwekuti chipo kachiri mandiri handizosii zvangu uyezve handingazoita kuti vanonditeedzera vazoita nzara yekutsvaga music yangu ini ndiripo saka tiri kungobatanidza apo neapo.
Tiri kuonawo kuti pari zvino muSouth Africa mune mhirizhonga yati yakukanganisaiwo here kana kusvika kwamuri?
Mhirizhonga zveshuwa iriko. Vanhu vari kuratidzira vari kuita mademonstrations ekugunununa pamusoro peaimbova mutungamiriri wenyika asi kusaidi randinogara kana kuti kudivi randinogara zvangu inini zviriko hazvowo ndinogara muno mumafikeng padhuze neBotswana vakatomboda kutombovhiringavhiringawo ndikangoti zvitoro zvakati kwete zvakawanda zvavo zvinoda kwokuti kuno kwatiri kunoku vanhu vacho ndingati vane hunhu ndizvozvo hazvo asika shiri nemurure wayo hairegi chakabaya chikachikokera saka unozomunzwa kuti apo neapo pakadai pakadai asi vanokurumidza zvavo vadzikamisa asi vanhu vazhinji zvavo kumabasa havasi kuenda. Ini ndine laki rekuti farming yangu ndinoitira pamba pangu maofisi angu aripo pamba pangu saka handina hangu kunge ndakakanganiswa ndinotonzwira urombo kune avo vakatokanganiswawo maererano nechiitiko ichochi chiri kutopisa panguva yatiri kutaura kudai.
Shoko ramungasiyira vateereri pane ino nguva Dr. Tawanda Benson.
Ndoda kukutendai nenguva yamandipa. Ndoda kutenda Studio 7 nemukana wamandipa kuti ndikwanise kutaurawo neAfrica nditaurewo nevamwe vese vari in this world pasi rose. Saka ndoda kukutendai ndichiti rambai muchizvichengetedza, always sanitize, always mask up, rambai muchingopfeka mamask enyu yayo muchingosanitiza kusvikira Mwari atitendera kuti nguva iyi yapfuura. Mwari ari mutungamiri wedu, ndinotenda.
Ko vanoda kukubatai vanokubatai papi?